manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri gunyana 21, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kutema kwanza kwa nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti zvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Dare remuchinoyi nhasi rarasa chikumbiro chaamai Grace Mugabe chekuti mutumbi wemurume wavo muchakabvu Robert Mugabe usafukunyurwe. Zimbabwe International Trade Fair inotanga zviri pamutemo muBulawayo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotaura kumusangano weUnited Nations General Assembly. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remuchinoyi nhasi rarasa chikumbiro chaamai Grace Mugabe chekuti mutongo wamambo Zvimba wekuti mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ufukunyurwe. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vachipa mutongo wavo nhasi mutongo wedare raMajor Street muzvari Ruth Moyo vati chikumbiro chaamai Mugabe hachina musoro sezvo mwana wavo Bona Mugabe ari iye akakwidza nyaya kudare vachiti haana simba rekukwidza nyaya iyi pamutemo asi ivo mbune. Kunyange hazvo magweta aamai Mugabe amiramira achiti amai Mugabe vainge vasiri munyika panguva iyi ndokubva vapa mwana wavo simba kana kuti power of attorney rekukwidza nyaya kwaMajor asi dare razviramba. Gweta raamai Mugabe vafungai chimwa murombe vati havana kufara nemutongo waMajor Street vachiti Bona ainge apiwa simba naamai vake zviri pamutemo sezvo vainge vasiri munyika.
Mutongo wapo wanhasi unongotaura kuti dare harisi kutenda kuti pakasainwa mapepa aipuwa Bona masimba ekufaila application iyi akanga abvumizwa kudaro nyange zvazvo zviri pachena kubva papepa rinonzi special power of attorney rakaitwa nekuda kwekuti mai Mugabe angu asiri munze kwenyika kuti vakanga vapa mukana uwo kuti mapepa afailwe kudare reMajor Street Court. Saka mutongo uyu watokahamadza.
Vachinwa murombe vati vatsapikisa mutongo uyu zvakare kudare repamusoro.
Pane mukana nemhaka yekuti tichitaura nemi kudai zvamunoziva pagara kutove neapiyo yakaitwa kuhighcourt panyaya iyoyi zvichireva kuti zvataita nhasi zvinokwanisa zvakare kuenda kudare rehighcourt.
Asi gweta ravachinosi munongovere avo vakaendesa amai Mugabe kwamambo Zvimba vachiti vanga vaviga vaMugabe zvisingabvumirwe netsika dzemaZvimba nokudaro vanofanirwa kufukunyurwa vapadon nokwara vati havana chekuwedzera pamutongo vachiti vari kufara nemutongo wanhasi.
Ndivacho kutaura
asi munofara here nemutongo waitwa
hongu.
Muzvare moyo masondo maviri apera vakarasa zvechikumbiro chevana vaMugabe vanoti Bona tinotenda Robert Jr. naBelamine Mugabe chekuti dare rimise kufukunyurwa kwemitumbi wababa wavo sezvakanga zvatongwa namambo Zvimba muna chikumi. Muzvare moyo vakapa chikonzero sechavapa nhasi chekuti vana vakaunza nyaya yekumisa kufukunyurwa kwavaMugabe havasi ivo vari pamagwaro emutongo wamambo Zvimba asi kuti amai vavo amai Mugabe ndivo vakapiwa mutongo uyu. VaMugabe vakashaikira kuSingapore muna gunyana 2019 uko kwavaigara vachienda kunorapwa. VaMugabe avo vakatonga nyika kubva muna 1980 vakabviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna mbudzi 2017. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi ndini Nunurai Jena.
Va vatungamiri vaviri veMGC Alliance kwagutu Wellington Kuvava nava Philip Mahachi vakasungwa nemusi wesvondo pazvavaira vachipomerwa mhosva yekuita musangano pasina mvumo vabhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare remajistiti Masvingo Muzvare Konzetangwe rume vabhadharisa vaviri ava mari inoita zviuru zviviri nemazana mashanu emaRTGS pamunhu kuita kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Muzvare Ngwerume vativo vagovava ava vanova munyori wezvekudzidziswa kweutungamiriri wemudunhu remasvingo navamahashi vanova pazvigaro wegutinot muMDC Alliance vadzoke mudare musi wa5 Gumiguri gore rino. Gweta revaviri ava vamatinhurere vati vasungo ava vari kupomerwa mhosva yekusadzidzisa mapurisa kuti vaite musangano wekudzidzisa vatsigiri vavo nezvemusangano wavo.
Mhosva yavari kupomerwa ndeyekuti ivo vakaitisa musangano vasina kupa notice kuregulating authority anova iwo mapurisa pazetarapi pagutu. Saka tapinda mudare vazonziwo vadzoke musi wa5 October 2021 vakanzi vabhadhare bell re 2.5 RTGS each nekuti vagare panzvimbo padzimba pavanosvigara ipapo vasaenda fiya nemawitness ndo zvabuda mudare.
Muchidzidzi wedare Muzvare Nyaradzai Mawerera vaudza dare kuti musi wa19 mwedzi uno pazvitoro zvepazavahera mudunhu rekwagutu vaviri ava vakasungwa mushure mekuita musangano nevatsigiri vavo vasina kudzivisa vemutemo. Vati zvakaitwa nevaviri ava zvinotyora mutemo wemaintenance of peace and order uyo unosungira vese vanoita misangano yezvematongerwo enyika kutanga vadzivisa mapurisa nezvemusangano wavanenge vachida kuita. Munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko nechizvino zvino muMDC Alliance Masvingo vaJona Wakura Warerwa vati vatsigiri vavo vari kushungurudzwa nebato riri kutonga iro rinoshandisa mapurisa kumbonyikidza kodzero dzenhengo dzavo dzeMDC Alliance.
Aiwa, izvi hazvinyanyi kutishamisa zvatiri kusongana nazvo nokuti tinoziva kuti ndozvinoita kavatungamiriri kana kuti ndozvinoita mapato anenge achiti anomadhiteta zvaanoita ndezvokuti hadi kuona panoungana vanhu vachitaura chokwadi. Saka zvavari kuita izvi tivakanga hazvina ngodaro chete vakanga vane meeting parafu moyo ward 9 yavaita show vakanga vane zvimwe meeting pafarai muward 9 ipapo vakaungana sezanu pf asi isu tinoziva kuti vanhu ava havachadiwi kwapavanototikomba vaida kutaura zvakawanda isi tinoziva kuti meseji yedu iri kunatsosvika zvakanaka.
Sachigaro wezanup f Masvingo vaezva chadzamira vangapinga dairi nhare yavo kana kupindura tsambambozha kuti tinzwe divi ravo panyaya iri kupomerwa bato ravo neMDC Alliance. Ndakamirira studio 7 Masvingo, ini Godfrey Mutimba.
Vatungamiri vesangano reCouncil for Student Teachers pamwe nevadzidzi vasere vepaBelvedere Teachers College avakasungwa vachiratidzira pachikoro ichi vabhadhariswa zviuru zvishanu zvemaRTGS pamunhu semari yechibatiso kuitira kuti nyaya yavo itongwe vachibva kudzimba dzavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Vadzidzi ava vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. Rimwe remagweta ari kumirira vadzidzi ava avo vakarara muchitokisi paHarare Central vapaida mwoyo saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati dare harina kupikisa chikumbiro chavo chekuti vadzidzi ava vabhadhare mari yechibatiso.
Vapiwa ivo payo re 5000 RTGS each uye vanzi ivo varipote kupolice station kwa yeparare central uye kuti vasa interfere nemawitnesses ndozvaitika mukati medare. Asi
vatiwo vachuchusi vavimbisa kuongorora chichemo chevadzidzi ava chekuti vakarohwa nemapurisa apo vakasungwa nezuro.
Tikaisa zvakare zvichemo zvekuti vadzidzi ava vakarohwa pavakasungwa nezuro. Saka tati mapurisa ainvestigate kana kuti aongorore kurohwa kwakaita vadzidzi avava zvidzoke kudare vatipe ripoti yekuti chii chakaitika.
Vadzidzi ava vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa nevamwe vanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani zvekuti mumwe wavo Lavenda Chifamba auya kudare achibva kuchipatara parirenyatwa uye ange aine madondoro. Vadzidzi ava vachadzoka kudare zvakare musi wa30 Mbudzi apo panotarisirwa kutanga kutongwa kwenyaya yavo. Vaimbova mutungamiri weZimbabwe National Students Union vaArchibald Madida vashora kurohwa kwakaitwa vadzidzi ava nezuro.
Saka tinogwadziwa ukatarisa nezuro pavadzidzi ava vairatidzira pane vamwe vakarohwa vakakuvadzwa vakadii ende zvinhu zvinoratidza zvaanenge vachingoitika ende pane vese vanenge vavarohwa pane vese vanenge vashungurudza hapana akambomisa pambete matare zvinova zvinotirwadza chaizvo ende tiri kuti izvoni hurumende ngaiite the right thing hurumende ngaibatsire vadzidzi yomeka shuwa kuti everything that they need zvekudzidza zvinge zvichiprovidwa for inge ichibhadharira vana vose kuti vange vachiwana dzidzo
vadzidzi ava vakasungwa vachiratidzira kusafara nekukwidzwa kwemari yechikoro pamwe nekuvharirwa panze kuri kuitwa vadzidzi vasina kubhadhara mari yechikoro vakasungwa vanosanganisira mutungamiriri wecost vawalter muzamani nenhengo yekomiti yecost vastephen mariwo ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin mangudla
chirongwa chepagore chezimbabwe international trade fair kana kuti zitf chatanga nhasi paine vemabhizimusi vashoma vari kuratidza zvavanogadzira Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gungano reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF ratanga nhasi muBulawayo asi nekuda kwekuwekwa kwechirwere cheCovid-19 pane makambani mashoma nenyika dzekunze shoma dziri kuratidza zvadzinogadzira. Mutevedzeri wemukuru wemumiririri wemuzinda wenyika yeKenya muZimbabwe vaLazarus Muganda vati nekuda kwekuwekwa kwechirwere cheCovid-19 makambani ekunyika kwavo haana kukwanisa kuuya kugungano iri. Asi vati vakaona zvakakodzera kuti muzinda wavo uve pagungano iri uchiratidza zvinogadzirwa nemakambani emuKenya uye kushambadza mikana yemabhizimisi iri munyika iyi. VaEdmond Masukume vanoshanda nekambani yeMine Easy Mining Solutions iyo inotengesa michina nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa mumabasa ezvicherwa. VaMasukume vati ndeke kutanga vachiratidza zvavanoita pagungano reZITF vachiti vanofunga kuti izvi zvichabatsira kuti kambani yavo isimukire sezvo ichiri diki.
Takaona zvakakosha kuti tiexpite panguva inei kudai zvinhu zvakakosha nenhau yeCovid. Tikutarisa kuti ma-small scale miners havana kumira kusevenza and kusevenza kwavo pasina ruzivo kana pasina rubatsiro rwezvokusevenzesa kuchimekutaridza kuti nenjodzi navo vanenge vachidini vachisangana nazvo. So tiri kuda kuti panza apa ma-small scale miners vave nokuziva kuti vakauya kumine easy mining solutions vanokwanisa kutora equipment inoita kuti vasevenze zvakanaka vakwanise kuwana zvavari kusevenzera pasina njodzi.
Mukuru weZITF vaNicholas Ndebele vaudza Studio 7 kuti vakagara vatora matanho akasimba ekudzivirira kutapurirana kwechirwere cheCovid-19 vachitiwo zvinhu zvese zvafamba zvakanaka pazuva rekutanga kweZITF nhasi.
Tinofara chaizvo chaizvo kuti tiudze Zimbabwe kuti aiwa zuva rekutanga rafamba zvakanaka. 357 maexhibitors vedu ane vashambadzi vedu tichiincluda 10 vanobva mune dzimwe nyika saka izvarafamba zvakanaka chose.
Gungano iri riri kuenderera mberi mangwana apo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga anotarisirwa kuve munyarikani pamusangano weInternational Business Conference. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vataura kumusangano weUnited Nations General Assembly vachikurudzira vatungamiri venyika dzepasi rose kuti vasatambire utongo hwehumbimbindoga asi kuti vakurudzire utongo hwegutsaruzhinji. VaBiden vadoma Zambia senyika ine zvizvarwa zvakaramba kutambira uori utongi husina kunaka izvo zvakaita kuti munyika iyi muve neshanduko yakanaka.
Authoritarianism, the authoritarianism of the world, may seek to proclaim the end of the age of democracy, but they're wrong. The truth is, the democratic world is everywhere. It lives in the anti-corruption activists, human rights defenders, the journalists, the peace protesters. On the front lines of this struggle in Belarus, Burma, Syria, Cuba, Venezuela, and everywhere in between, it lives in the brave women of Sudan who withstood violence and oppression to push a genocidal dictator from power. And keep working every day to defend their democratic progress. It lives in the proud Moldovans who helped deliver a landslide victory for the forces of democracy, with a mandate to fight graft, to build a more inclusive economy. It lives in the young people of Zambia who harness the power of their vote for the first time, turning out in record numbers to denounce corruption and chart a new path for the country.
Utongo hweudzvinyiriri hunomboita sekunge utongo hwejekerere hwasvika kumagumo. Asi izvi handichokwadi. Chokwadi ndechekuti utongi hwejekerere huri kwose. Utongi uhu hunowanikwa mune vanorwisa uori, vatori venhau, vanoratidzira murunyararo. Muchimurenga chiri kuBelarus, Burma, Syria, Cuba neVenezuela nedzimwe nyika uye madzimai ekuSudan akamira semusambangwena kunyange hazvo vaisangana nemhirizhonga uye hudzvinyiriri kusvika vabvisa mutungamiri aive neropa mumaoko make. Tinozvionawo kuMoldova uko vanhu vakavhota kubvisa hurumende yaiita zveuori. Hunorarama mune vechidiki. Utongi hwejekerere hunorarama mune vechidiki vekuZambia vakashandisa simba ravo kuvhota kekutanga, vakasimuka neuwandu hwavo vachishora utongi hweuori uye vakaparura gwara idzva matongerwo enyika yavo. Hakuna utongi hwejekerere husina matambudziko kana muno muAmerica, asi tinofanira kuramba tichirwisa kuti tikunde uye tinofanira kubatana tichirwisa vanoda kuita zvemhirizhonga. Utongi hwejekerere ndiyo chete nzira inoita kuti tizadzikise zvatinoshuvira sevanhu.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasoro reUnited Nations High Commission for Refugees riri kukurudzira kumiswa kwekudzosekwa kuvapoteri vekuHaiti avo vakaungana pamugano weMexico neAmerica. Zviuru nezviuru zvevanhu vekuHaiti vari kutsvaga upoteri muAmerica zviri kudzoserwa neAmerica kumusha kwazvo pachishandiswa mutemo wekuchengetedza utano. Vanhu vakawanda vemuCameroon vari kukurudzira runyararo pakati pevanhu vari kuda kuti nyika iyi ipatsanurwe vari kunetsana nemauto emunyika iyi. Izvi vanoti zviitwe pasi peurongwa hwegore rino weUnited Nations World Peace Day. Vamwe vemabhizimusi vari kuchema-chema kuti mari yekunze inosvika zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% inotorwa neRBZ vopiwa mari yemunyika pane zvavanenge vatengesa kunze iri kukanganisa zvikuru maitiro ebasa, nekuti kana vodawo mari yekunze kuti vatenge zvinhu inenge yonetsa kuwana. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Munandira, muchirongwa chinozikanwa nekuti Export Surrender, RBZ yakawedzera mari inobatirwa makambani anotengesa zvinhu kunze achipuwa mari yemunyika nemutengo wedhora uri pamutemo kubva pazvikamu makumi matatu kubva muzana kusvika pazvikamu makumi mana kubva muzana. Sachigaro weAfrica CEO Roundtable vaOzo Obinna vanoti mari iri kubatwa iyi yave kukanganisa vemabhizimisi zvakanyanya.
Dambudziko ratiri naro Blessing rine kamudurikidzwa. Tarira uone kuti izvo ukanga watenga mari paauction sezviri kuitwa nehurumende, iyo yacho yakachipa yaunotenga ne85, mari iyoyo iri kunonoka kuuya. Kana yanonoka kuuya, zviri kurova kuti zvatiri kuda kutenga zvekugadzirisa zvekutengesa zvinodiwa nevanhu vemuZimbabwe zvinononoka. Zvanonoka zvaakureva kuti izvo taakutonetseka kuti chekutanga basa racho rifambe zvakanaka pabhizinisi, chechipiri kuronga nekarongero kebasa kacho kaakutoshupa. Kune zverimwe dambudziko rekuti izvo kune vari kutengesa kunze vanogadzira zvinhu zvavanotengesa kunze zvinonzi maexporters. Vanhu ivavo vane dzimwe mari dzavanenge vachipa kuhurumende dzinonzi masarenda requirements. Masarenda requirements iwayo ari kurova kuti izvo chimwe chipenga chemari dzavo dzinenge dzava dziri dzekunze chiri kuenda kuhurumende chinotengeswa nemari inoita $85. Mukatarisa mutsauko uripo pakati pe85 ne150, zvaakutorova kuti vanhu ivavo vakutanga kugunun'una kuti izvo vakutorwa nemari yavo nehurumende nemutengo unenge wakati dzikei zvaakukanganisawo kudini kuita mabasa avo.
Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu.
Yeah, export surrender portion which has been increased. tino contain ma business akawanda nokuti ma business vanda ku retain mari yao yakawanda yavanenge wawana from export kuti vakwanise kuita wo zvino zvavanoda kuita mu company mavo nezvinoda forex. Area hii ya gara hili an area ya contingent between my business and my exporter my central bank inofungwa kutipamwe ikagadiri kwa wakutu waka gara pasi wata ura na kuti wata kodira kuti zikwe retain how much percentage ye my export profit inofungwa kutu wakutunga gadiri kwa wakutu area hii ya my business atawanda wakiri kutema na ya
vaembo wa mtungamiru Confederation of Zimbabwe Industries vaka listo jokonya vati wo
churongwa chacho achina kuipa. I think zvinhu zvakanatsa kuarrange kuti vanhu vanga vavane munyika manga mazarawo huru wakawanda. Vanhu vanga vachidawo zvokutengesa mari pamusika uye usingabvumi. Saka vakaona kuti tigone kubvisa nyaya dzakadaro, regai titore tichiti mosara neimwe. Kana masara naiwewo shoma yamasara nayo, iwowo votora imwe mari vozotengesa pamusika wavanoti weauction wheel. Iyozvo zvazvisina kuipa. But chiri kuitika nechokuti icho nenyaya yazoitika wei ye COVID zvakanganisa zvinhu zvakawanda kuti papa chigona kuti ma exports edu aramba achienda mberi aramba adzikira nokuti makambani dzanga asiri kushanda. Saka izvozvo ndo zvanyanya kuzokanganisa programu yacho zvakanyanya.
Vajokonya vaenderera mberi vachiti
kuti wichiibvisa tinobva tadzokera futi kumusika mutema uya uyu zvobva zvanyanya kuyo zoba zanyanya kurasika kunze. Asi kurongeka kwacho zvazvakanaka yanga iri yatinoti muchirungu transition yakanaka. Hatingati zvanyanya kuzoshata maningi deda tagona zvedu kuti tirambe tingati tikaramba tichitora mari dzacho dzatinenge dziuya idzi iyowo hurumende keyaramba ichinaya ichionawo kuti chakaipa panapa ndechipi ngati adjustewo.
Gavna weRBZ Dr. John Mangujga mashoko kuvatori venhau pakavandudzwa mutemo uyu vakati Monetary Policy Committee yebhanga ravo yainge yasangana ikabuda nechisungo chekuwedzera mari inofanira kuendeswa kubhanga ravo senzira yekudzikamisa musika wemari weforeign exchange market. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Politbiro yezano PF yakasunga nezuro kuti bato iri rimbosendeka parutivi sarudzo dzematunhu makuru ichiti ipe nguva kugadziriro yemusangano wepagore webato iri uri kuitwa kubhindura mwedzi unouya. Sarudzo dzematunhu makuru idzi dzaifanirwa kuitwa mushure mesarudzo dzematunhu maduku idzo dziri kuitwa svondo rino. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vanoti zvakawanekwa kuti vanhu vave kuwanza simba mukutsvaga rutsigiro rwekuti vapinde muzvigaro vasingaisi nguva nesimba kugadziriro yemusangano wepagore uyu. Asi zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka mubato iri sezvo muine kusawirirana kunonzi kwakonzera kuti muve nemapoka maviri ari kukwikwidzana. Matunhu anonzi ane kusawirirana kwakanyanya anoti Masvingo, Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West, Manicaland neMidlands. Ngati ndiye hurukura yataita navamugwadi pamusoro penyaya iyi.
Chikonzero chakasaka kuti dare repolitburo riti aiwa gatimbomira ipita sarudzo dzemaprovincial executive councils ndechekuti tarirai tatarisana neannual people's conference yatiri kuita virtually kureva kuti utungamiriri wekumaprovinces pakumadistrict namadcs namaprovinci hunenge huchiungana kumaprovincial centers yavo. Saka naizvozvo nenyaya yokuti vanhu vaakukonsentireta nekukamena muzvigaro effort yashoma yakuiswa kunyaya dzokugadzirira virtual conference kumaprovincial centers ndokusaka tataiwa ngatichipedzai madistrict sekutarwa kwaakaita madistrict akapera tochimira topinda muconference tapinda muconference tichibuda imomo tochizoenda kumaprovinces kutiita sarudzo dzamaprovinces.
Pane vamwe vari kuti politburo yakatora danho iri nekuona kusavirirana kuri kuitika mubato rezano PF panyaya yekurwira zvigaro munotiinazvo?
Mashoko iwayo takataura nezuro tichiseka padare zvakaita navatsvapi venhau navanyora izvozvo nevataura izvozvo kuti indau yefactionalism yasaka kuti maelections apostpone takavatura pamusangano iwoyo tichitoziva kuti ndivana vambara vanobarira kunyeya nekunyora zvenhema nezvekwavasina kuswera pamusoro penyaya nechekuita nekufambiswa kwebasa muzanupiyefu. Dzimwe nguva tichazosvika pakugara pasi tokuongorora kuti zvakakodzera here kuti tinge tine vatapi venhau vakaita seava pamisangano yatinoita navatori venhau tapedza politiku, nokuti mashoko avo anga ari completely 100 kilometers away from the truth. Hazvifani kunge zvichidaro. Kana nemi munozviona kuti ungwaru hweutungamiri pari zvino tasarirwa nevhiki mbiri kana nhatu kuti tipinde muAnual People's Conference, hatigoni kuita sarudzo dzamaprovinces munguva iyoyi takatarisana neAnual Conference. Saka naizvozvo utungamiri hwakati all efforts must now be focused on the Annual People's Conference kuti pasava nedivided attention yokuti vamwe vane zvidzimbo navamwe vane mabasa vakatumwa kuti varege vowanikwa zvekare vari kubishi mukukambena asi uku vakatarisirwa mabasa nechekuita neconference.
Idzo sarudzo dzemadistrict dziri kuitwa idzi dziri kufambawo sei?
Sarudzo dzamadistrict dziri kufamba zvakanaka kwazvo.
Vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare nestudio 7. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti zviri pachena kuti ZANU PF yamanikidzwa kusendeka kusarudzo idzi nekuda kwekusawirirana kuri mubato iri, vachiti kana ZANU PF ichitadza kugadzirisa kusawirirana kuri mumatunhu ingazokwanisa here kugadzirisa nyika.
Taizwa nyaya ichingokurukurwa mumapepa nawo nemasocial networks. Asi kamubvunzo unenge wavapo vachionga kuti kana muchigadzirira conference yakatarisana nesarudzo ya 2023 muchiinda mastructure dzenyu maprovince asati agadziriswa kumadirekita anoenda kukumbisa nemashin yapi anenge asarudzwa sei? And kana zvii muchitadza kugadzirisana at provincial level munozokwanisa here kunogadzirisana at national level? Saka zvinongoratidza kuti pane mbonga mbiti iri kuitika mumubato racho zvizhinji zvasina kutaurwa vajoka.
Tiri kunzwa ive ZANU PF vari kuti vasendeka parutivi sarudzo idzi kuitira kupa mukana gadziriro yemusangano wavo wepagore wekonferensi uyu. Munoti
kandozvanoreva kuti gadziriro yekonferensi yenational party inotangira muvanhu ichigadzirwa at grassroots level and mastructures acho anenge ari pasi at provincial level ndiwo anenge achibatsirana kugadzira musangano wenational. Saka unenge wakugadziriswa sei? Pari kungobvuma chete nokuti pakangotanga musangano joga pakatanga kuita bongo izvozvo nemheremhere. Saka zvinongoratidza kuti kanyange wakusvika kunational conference kwavo naOctobe inenge ichingova mhiri shoka nemheremhere. Zvinongoratidza kuti bato rinoti rinotonga rinogona kutonga vasingagoni kuzvigadzirisa vachingotendekera mamwe mapato madikiti edc anedzi varikurwa adiki varikurwa asi zvavo vanozvitadza kukuta kunoda kwaamai ndozvatiri kuona panapa ichonga.
Ivo veZANU PF vari kuti mubato hamuna makakatanwa ari kutaurwawo saya asi kunzwika kuti kune kukwikwidzana havangati kukwikwidzana kurwisana.
Ichokwadi takaizwa nyaya yacho ichitaurwa vamugabe vachiripo kuti hapana kukwikwidzana asi takazoona kwava kuburitswa futi November 17 kwakunzi takukupisai muchigaro nokuti matata muri kusenza nematsotsi. Hapana kukwikwidzana kuri muMPC Alliance kuna mapato anopikisana panoburitswa masoja nefuti vachipfuura vanhu. Saka ivo kana vachitiwo hapana kunetsana mubato ravo sei bato racho ZANU PF FS Republic yakapiswa nebhuri.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare nestudio 7.
Yebo yebo yebo, mtsakaza omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection etsilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokukhuphuka kwenani labafunyenywe bele coronavirus ezikolo zeZimbabwe ngesikhathi izikolo zisanda ukuvulwa. Sikhangela njalo uhlelo lwenhlanganiso yomanyano wamazwe abentsundu e-African Union lokuphathisa amantombazane asakhulayo kwezemfundo oluphansi okwesihloko esithi hashtag Africa Educator. Zulukandaba linga kutwa ilo lihlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika defender baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuMpandula 2021 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ngentokozo enkulu ngithanda ukubikela uZulu wonke ukuthi umbukiso weZITF weZimbabwe International Trade Fair uqalisile namhlanje kuzinsuku ezintathu ezilandelayo ngezaba eziqondene kakhulu kulabo abazemabhizimusi.
Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair usungulwe kuBulawayo namhla.
Njalo sikubona ngani ukuthi kuyohlala kuthiwa sikuphele imvumo ukubana sikhulume ngodaba lombhoqazi yekungasihloniphi ngoba kuyazo kuthiwa sikuphele ebantwini abayibo abasibulalayo engibona ngazathi kuyabe kuyikudlala ngabantu.
Abenhlanganiso yeibhethi likaZulu bathi amapholisa abophe umkhokheli wabo. Umnumzana Mbuso Fuzwayo kwesikhatshana namuhla benanza ilanga lokuthula emhlabeni jikelele ele International Day of Peace. Umongameli Joe Biden weMelika ukhulume ekuqaliseni komhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba weUnited Nations General Assembly namuhla ekhuthaza abanye bakhe ukuthi bachiyane lombuso oncindezelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqale kobulawayo namhlanje kulaba amankampani laba amabhizimusi asakhulayo abalutshwana ababukisayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umbukiso wezokuthengiselana oweZITF ongenziwa nganyakenye ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 uze waqala namhla ngemva kokudluliselwa phambili kabili konke lonyaka ngenxa yeziqondiso zikahulumende zokumelana legcikwane leli eze-lockdown. Umqondisi wenkampani yeZITF umnumzana Nicholas Ndebele ulandisa ngombukiso walonyaka.
Ngentokozo enkulu ngithanda ukubikela uZulu wonke ukuthi umbukiso weZITF weZimbabwe International Trade Fair uqalisile namhlanje kuzinsuku ezintathu ezilandelayo ngezaba eziqondene kakhulu kulabo abazemabhizimusi. Ngizwa ngilentokozo enkulu kakhulu ukuthi khona loba nje usuku lolu lubuye ngemva kwesikhathi eside kodwa ke inani lakhona isile 357 ababukisayo amakampani abukisayo okunye nje okusemqoka enthanda ukuvezela uZulu ukuthi khona kule amakampani avela emazweni asigombolozileyo alichumi 10 countries abaphathekayo kulumbukiso weZITF.
Umnumzana Khumbula Dube owekampani ye-Mine Easy Solution uthi bazama ngendlela zonke ukuthi bafinyelele abomsebenzi wokwemba emigodini ehlukeneyo elizweni.
Sifuna ukuthi sifinyelele ikakhulu ama-miners ethu kwenzela ukuthi babekwazi ukuthi sikhona and then lokuthi wonke lawa nje ama-solutions ababawafuna kuma-problems abahlangana lawo e-mine zabo silawo. Njalo futhi sifuna ukuthi sihlangane lamanye ama-suppliers si-build ama-partnerships lama-suppliers labanye nje abakhona kwi-industry esingakwazi ukuthi sisizanene kwi-industry ngoba sibona ukuthi khona le ngaba i-opportunity mhlawumbe i-platform yokuthi si-build yona lawo ama-strategic partnerships.
Omunye obebukisa evela kweleKenya umnumzana Lazarus Muganda umsekeli ka-Chief of Mission weKenya uthi ama company amaningi awabuyanga ukuzobukisa ngenxa ye COVID-19.
The companies have not come because it was COVID time and they were not able, but we are showcasing the products. We want to increase trade between Kenya and all companies in Zimbabwe and all other international companies that may not know.
Ama company awuhlekanga ukuza loba kuyisikhathi somkhuhlane we COVID-19. Kodwa sibuyile ukuzotshengisa impahla esilazo. Sifuna ukukhuphula ubudlelwano bamabhizimusi eKenya ndawonye lawe Zimbabwe lamanye wonke angabe engazi ngesilabo. Esikukhangeleleyo ukuthi ubudlelwano bamabhizimusi buzathuthuka.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi iningi labazisebenzayo alenelisanga ukuzobukisa ngoba bebengasebenzi.
Ya, kwenzakalayo ukuthi lenyaka amabhizinisi malutshwana. Ikakhulu abantu abasebenzayo abaningi, hayi balutshwana sibili, abenelisileyo ukuthi baye kubukisa e-trade fair. Kubangelwa ukuthi abantu abaningi bebengasebenzi lo nyaka, la nyaka yenye kubangelwa ukuthi i-COVID-19 ivalise amabhizinisi amaningi kakhulu. Ngokunjalo abantu abaningi abanyesanga bayabhadala imali ezifunekayo ukuthi babuyise imisebenzi yabo kuzethekelele bezibuya zivela kwamanye amazwe lakhona apha elizweni.
Umbukiso we-ZITF uzaqhubeka okweviki yonke njalo kusasa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga ukhangelelwe ukuba ngumhlonishwa emhlanganweni wabosomabhizimusi o-International Business Conference. Umongameli Emerson Mnangagwa yena ukhangelelwe ukuvula okusemthethweni lumbukiso ngolwesine. Lonyaka kubikwa kulamazwe alichumi lanye athe azaphatheka embukisweni lo. Amazwe la agoqela eleBotswana, iSouth Africa, iDRC, iBelarus, iMalawi, iMauritius, Namibia, Kenya, Indonesia, Nigeria leTanzania. Amakampani abukisayo aweZimbabwe wona aphose abe ngamakhulu amane, i-396. Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Showcasing the New Normal for Business and Industry, Realities and Opportunities. Imele Studio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, uhulumende uthi usenelise ukuhlaba abantu abaphezulu kwezigidi ezimbili, 2.1 million ngokugcweleyo, ijekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane ukuthi abangakahlatshwa lijekiseni ngokupheleleyo sebephose bafike kwizigidi ezintathu, 2.9 million, phakathi kwenani labantu abahlolwe izolo. Abaphezulu kwamakhulu amabili, i-248 babo, bafunyanwe bele COVID-19, yona ebulele ababili. Namuhla eZimbabwe limanyene lamazwe omhlaba kunanza usuku lwe-International Day of Peace, olukamhlaka 21 kuMpandula. Lolu suku lwahlelwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngenjongo yokukhuthaza ukuthula emhlabeni jikelele. Lo nyaka luhamba ngendikimba ethi Recovering Better for an Equitable and Sustainable World. Umnumzana Brisk Ncube wenhlanganiso ye-Community Solutions Zimbabwe utshele uMikeove we-Studio 7 ukuthi usuku lolu luqakathekile kakhulu kwabasakhulayo eZimbabwe.
Usuku lwe-International Day of Peace lusuku olucelebrate phose umhlaba wonke jikelele. But kasi ukuthi wasengubise eZimbabwe. EZimbabwe siye saba mhlawumbe nama-conflicts amaningi, maybe based on ethnicity, based on into ezijiyeneyo. So ukubuya kwe-International Day of Peace kuyinto eqakathekileyo, especially ebantwini abatsha, ngoba siyakudinga ukubambana ukuze sibe lengqubekela phambili njengelizwe. So ukubuya kwe-International Day of Peace kusipha that ground yokuthi esike sibonisane ukuthi sesikhambisiwa ngesinganani, singabe lapho kusilela khona masikhangele endabeni zokwakha ukuthula
nobudlelwano phakathi kwemiphakathi yethu esiphila kuyo.
Inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Commission isanda ukukhipha i-statement lapho bakhuthaze uZulu ukuthi asebenze ndawonye ukuthuthukisa ilizwe njalo ukuthi kube lokuthula kwele Zimbabwe. Njengosakhulayo ukubona njani lokho?
Njengomuntu osakhula kuyinto eqakatheke kakhulu. Kunganetha esingakuthi thina i-national cohesion esingakusebenzisa as a building block ukuthi njengelizwe sibe lombono ofana naye mhlawumbe engakuthi mina is a shared national conscience ukuze sibe lombono ofana nayo nevision efana nayo njengelizwe ngoba nxa kungelawa kumanyana kungela kubambana kungela kuthula akula ngqubekela phambili engaba khona.
Awusitshele okuningi ngohlelo lwenu olumayelana nge-peace building kwele Zimbabwe.
Alright, njenge-community solutions Zimbabwe sithangele kakhulu ukuphatheka kwabantu abasha entweni ezilokwenza lokwakha ukuthula peace building ne-security ezigabeni. So ngamafeatures esikukhangele kakhulu ngathi mina ukuphatheka kwabantu abasha kuma-processes awokuthula. The main argument ukuthi khona this participation is important to influence formal peace building processes. So nxa kungena kuphatheka kwabantu abasha ekuthi nibakhuthaze indaba zokuthula ezi-formal bethungela mhlawumbe i-National Peace and Reconciliation Commission. Ukubumba ukuthula elizweni leZimbabwe iyakuba into enzima ngoba into ekuthiwa yi-participation ukuphatheka kwabantu abasha kuyinto eqakathekileyo uma sikhangela in any democratic open space. Nxa abantu abasha bangaphatheka then lokhu kuzasisiza. Kungakhathiswa khona abantu abasha they form almost 65% of the population elizweni. Singasebenzisa ubuningi babo namandla abo ekwenzeni i-violence ama-conflict. Nxa amandla lawo singawathatha siwafake in the right direction singabumba ukuthula siyakhile izwe eleZimbabwe lengqubekela phambili. So basically yikho esikwenzayo.
Sigqiba lingxoxo bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina enkuthazo kwabatsha amayelana ngosuku lwe-International Day of Peace.
Engingakutsho mina kubosoyethu abatsha ukuthi khona usuku lwe-International Day of Peace lusipha ngathi mina inkundla yokuzibonakalisa njengabantu abasha ukuthi lathi singaphatheka ekubumbeni i-national peace, ekubumbeni national reconciliation, ekwakheni isizwe sethu ngokuthula. So in other ways esingakutsho ukuthi bona peace begins with me, begins with you and peace begins with us. Nxa singabambana sonke njengabantu abasha sithi sector pet ohulumende lama-stakeholders wonke babona ukuthi khona lathi singasebenza endaweni zokwakho ukuthula as peace builders, as nation builders. Hayi kuthula kukhona abantu abasha basetshenziswe ekudaleni ama-conflict ezigabeni.
Lo ngumnumzana Brisk Ncube oyenhlanganiso ye-Community Solutions Zimbabwe ubexoxa icingweni lo Mike Hovia we-Studio 7 ekobulawayo. Ngosendlalo inhlanganiso yebhethu likaZulu ithi amapholisa abophe umkhokheli walo umnumzana Mbuso Fuzwayo okwesikhatshana namuhla kulandela umhlangano ewuqhubela abanye abalwela ilungelo loluntu benanza leli langa lokuthula emhlabeni jikelele ile-International Day of Peace. Umnumzana Fuzwayo uthi amapholisa amkhulule engetheswanga icala ngemva kokungenela kwegqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole.
Namhlanje njengenhlanganiso kabhethu likaZulu besihlangene sikhumbula i-International Day for Peace. Njengenhlanganiso besixoxisana sibonisana ukuthi kuyini okungenziwa sikhangele ukuthi ilizwe leli selokhe kwamiswa ukubulawa kwabantu emkhonweni emaNdebele ngesikhathi sombhoqazwe. Selokho umongameli ethe kufakwa i-commission kathi sokufakwa ukuthi izinduna zikhokhele lento kuzayenza ukuthi kube lokuthula yini kungakhulunywa ngokuthi i-truth telling, kungakhulunywa ngokuthi kube ne-justice. Ingaye izinduna zile capacity yini yokuthi zilethe ukuthula minus i-justice le nokutshela abantu iqiniso ukuthi kuyinokwenziwayo nokwenzakalayo. Njalo oda sikukhangele ukuthi kupossible yini ukuthi izinduna zi-acte independent zona into eziyenzayo kungelandawo constitutional ezidrowa amandla zokhona. Njalo izinduna zingelandawo lapho ezidrowa amandla khona. Okunye kuyikuthi zithunywe ngohulumende, uhulumende olegazi ezandleni.
Amapholisa afike njani kulo umbuthano njalo abelithole ngaphi udlitshana lokuthi ukhona? Kukanti kuyini okwenzakeleyo ukusukela lapho?
Amapholisa afikile, ethe efikile abuza ukubana sile ncwadi evela ku-regulating authority but it was a private meeting. Bagcina bengithatha bahamba lami no-central.
sithe sifike central and sesiyahlangana lo officer in charge ngoba oda singazange sacela imvumo ku-regulating office njalo sikubona ngani ukuthi kuyohlala kuthiwa sicele imvumo ukubana sikhulume ngodaba lombhoqazo yekungasihloniphi ngoba kuyazi kuthiwa sicele ebantwini abayibo abasibulalayo engibona ngazathi kuyabe kuyikudlala ngabantu thina sizabe siyenza yonke imikhosi kodwa kangikhole ukuthi sizafa sahamba sacela singayacela ye kodwa kuyabe sokungasiyo into esijabulisayo ngoba ukuthi siyecele ebantwini ababulala abantu ukudlala ngabantu ukudlala ngesikhathi akuvuni akukhethe enye department engasiyo mapolice engasiyo ma CIO engasiyo army abantu abangadinga khona ngoba lawo ma departments ngokuthathu bawo ale isandla zabo zigcwele igazi labantu.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwa yamkhokheli wenhlanganiso ye iBechuli kaZulu esixoxelaye ekubulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba, kodwa uhulumende uhlezi esithi uyalungisa udaba lwe-Gugurawund esebenza ndawonye lenduna inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Committee labathinteka kulolu daba. Ekhuluma ekuqaliseni komhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba we-United Nations General Assembly, uMongameli Joe Biden weMelika ukhuthaze abanye bakhe ukuthi betshiyane lokubusa ngoncindezelo. Uphe umzekeliso weZambia isithi ngelinye lamazwe enelise ukulwisana lenkohlakalo aletha inguquko. Asizweni amazwi awethule kulomhlangano oqhutshelwe edolobheni leNew York khonapha eMelika.
Authoritarianism, the authoritarianism of the world, may seek to proclaim the end of the age of democracy, but they're wrong. The truth is, the democratic world is everywhere. It lives in the anti-corruption activists, human rights defenders, the journalists, the peace protesters. On the front lines of this struggle in Belarus, Burma, Syria, Cuba, Venezuela, and everywhere in between, it lives and the brave women of Sudan who withstood violence and oppression to push a genocidal dictator from power and who keep working every day to defend their democratic progress. It lives in the proud Moldovans who helped deliver a landslide.
Umbuso wentando kayiphikiswa ungemukelwa ngabanye abantu becabanga ukuthi unganqoba embusweni wentando kaZulu. Kodwa abazikhohlisa abantu abacabanga njalo. Umbuso wentando kaZulu okhululekileyo ulabantu abaningi abawuvikelayo emhlabeni jikelele. Uqhuzelwa ngabalwisana lenkohlakalo, abakhuthaza ukulondolozwa kwelungelo loluntu, intatheli zindaba, abakhuthaza ukuthula, abakhokhelayo kule impi yokulondolozwa kombuso okhululekileyo kwentando kaZulu ngabantu baseBelarus, Burma, Assyria, iCuba, iVenezuela, abesifazana baseSudan abalesibindi sokumelana lombuso oncindezelo kwele Moldovia, kwabasakhulayo baseZambia abenelise ukuqoqana bavota ngobuningi baguqula umbuso walelo lizwe bemelana lenkohlakalo locindezelo. Akula mbuso okhululekileyo ongabhekani lobunzima okugoqela lakhonapha eMelika esibhekane lodlakela lezinye inhlupho. Kodwa siyakwazi ukuthi umbuso wentando kaZulu okhululekileyo yiso kuphela isikhali esingahloma ngaso ukuwulondoloza.
Lo bekungumongameli Joe Biden efuna umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. Kweziphathelane lomnotho namhlanje, uhulumende usungule umbukiso wezokuthengiselana kwamazwe akuzwekazi le-Afrika we-Intra-African Trade Fair wobulawayo namuhla. Wona okhangelelwe ukuqhutshwa ngenyanga ezayo mhla ka-15 kusiya ku-21 kwele South Africa. Lokhu kwenzakala kulombukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair oqalise namuhla kulelo dolobho. Sivuze umnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuthi kambe imbukiso le ingaletha inguquko bani kwele Zimbabwe kanye lezwekazi le-Afrika.
Imbukiso enjenge-trade fair iqakathekile sibili ngoba yenza ukuthi abantu kwamanye amazwe babone ukuthi lapha kwenzakalani. Kodwa abama business balapha eZimbabwe labo balethuba elokuthi labo ba advertise impahla yabo labo bazame ukuthi bathole ibusiness even locally. So ngibona njengani kungakhathalekile ukuthi kulabantu abalutshwana abazabuya nje njengoba kule COVID imbukiso enjengaleyo nxa kuyukuthi ingaqhubekela phambili kuqathekile sibili ukuthi iqhubekelele phambili. I-Intra-Africa Trade Fair ngibona njengani ulicebo elilungileyo kakhulu ngoba lizenze ukuthi sithengiselane njengamazwe ase-Africa. Uzananzile ukuthi sithengisa into eziningi kumbe sithenga into eziningi phandle kwelizwe phesheya kolwandle. So ungenzakala ukuthi nxa kuyukuthi sesithengiselana lapha e-Africa into ziyachipa mbijana ukwedlula ukuthi sizithathe phesheya kolwandle lapho esizithatha khona khathesi.
Umnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe, uthi kuvele kufanele ukuthi amazwe akuzwekazi le-Africa asebenze ndawonye ukuthuthukisa umnotho wawo.
Ngoba as you know ukuthi thina we are fighting for a borderless Africa, we are fighting for a united Africa. We want to ensure ukuthi i-Africa iyathatha umnotho wayo, ikontrole umnotho wawo, ikontrole i-future yayo. So we believe ukuthi Africa is as important. So umbuthano onalo se-Africa uqakathekile kakhulu ngoba uza kwanisa ukuthi lathi usisize. And sisize sakhuluma thina ngokuthi we are aware ukuthi uPresident Mnangagwa uzahamba e-Europe and we've said ukuthi he must make it very clear ukuthi uyacommunicator le-Europe ngendaba yama-sanctions, uyacommunicator le-Europe to normalize ama-relations between Zimbabwe le-Europe. Ngoba thina i-Africa siyayiqakathekisa and i-Africa siyayiqakathekisa kakhulu.
Ukuze sizwe ukuthi umbukiso we-ZITF uyaletha intuthuko edolobheni lakoBulawayo, sixoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Nxa siqathanisa inani labantu elithe lafika kulumbuthano weZimbabwe International Trade Fair eka-2021, uzafica ukuthi inani labantu elithe laba khona lilutshwana. Abaningi abantu abakhanya befikile koBulawayo kayisiki ukuthi ngosomabhizimusi abavela ezindaweni ezijeneyo, kodwa uzafica ukuthi ngabantu ebandla elithize eliyabe lilenhlelo zalo eziyabe zihambelana lokwenzakala e-trade fair. Ngengathi ngikhangele kwenye indawo ngafica ukuthi kulequla labomama elithe lahlangana elivele ebandleni elithize eliyilo elingabe mhlawumbe lithe lakugcwala lathi saka koBulawayo, kodwa kungayisiki ukuthi ngosomabhizimusi bonke. Ngibona ngazanthiwa omama bebandlela ithize uhlelo lwabo lokuthi balubise koBulawayo ngolokuthi luzongezelela inamba zabantu ezingabe zithe zafika koBulawayo, okuzenza ukuthi lanxa amahotela athize lezindawo ezithize zokulala lokuhlala zingabe zigcwele kodwa zingagcwaliswanga yibo somabhizimusi esibakhangele ukuthi babe khona kulezo ndawo, kodwa kungabantu abahamba ngenhlelo zabo zebandlela ithize. Kodwa ke inani elabantu elithe lafinyelela e-trade fair lilutshwana nxa uliqathanisa lakweminye iminyaka esikhangele ukuthi kuyakugcwale kwesabeke e-trade fair. Njalo umkhuhlane we-COVID-19 kukhanya yiwo osusukeke wathena abantu amadolo ukwenza ukuthi abantu babe balutshwana, ngoba sokule mgoqo ethize efakiweyo ukuthi abantu basondelele kuyo i-trade fair laphana. Izwekazi le-Africa linothe okumangalisayo. Izwekazi le-Africa lilabantu abalobuchopho obujulileyo, ubuchopho obukhaliphileyo. Ngakho-ke nxa sokule ndawo lapho abazahlangana khona baxoxisane ngezamabhizimusi kuyabe kuyinto enhle kakhulu, ngoba sokuza kwenza ukuthi izinto ezitholakala e-Africa kube izinto ezilohlonzi. Siyakwazi ukuthi i-Africa kule kunengi okwenziwayo, siyakwazi ukuthi i-Africa kunengi okulungiswayo. Esikukhuthazayo ukuthi osomabhizimusi nxa bethe bathi gwaqa, sokuza kwenza ukuthi i-Africa ibe lezinto zayo eziyabe zenziwe lokho esithi i-value addition. Ngoba esikhathini esiningi abantu be-Africa baku-primary industry bayaproducer kuphela, bathengise kunjalo kungaproseswanga. So silethemba ukuthi nxa sokusiba le mbukiso enjalo kuza kwenza ukuthi osomabhizimusi be-Africa bahlomisane ngamakhono okuzabanceda ukuthi impahla bazayithengisa nxa sebeyisa kwamanye amazwe ngaphandle kwe-Africa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula umbukiso we-ZITF ngokusemthethweni ensukwini ezilandelayo. Abakumsebenzi wezempilakahle phansi kahulumende weZimbabwe babikwa bebhekane lodubo lokungasebenzi kuhle kwenhlangothi ezijiyeneyo okuphazamisa izempilakahle elizweni kakhulu ngalesi sikhathi sokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Umevis Kamausethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokho ngokunye kwakuvezwe ngabenhlanganiso ezimeleyo ecubungula ngezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute, ZDI, kugwalo lempumelo yophenyo abalwenze phansi kwesihloko esithi Locking Down Democracy in Zimbabwe's COVID-19 Era. Umqondisi weZDI, uDr. Tedzai Rwanya, uthi lolu phenyo belukhangela njalo indima edlalwa ngabakubutho emsebenzini wezempilakahle ngalesi sikhathi sokumelana le-COVID-19.
In the case of the Ministry of Health, you know who is the Minister of Health. You know who is the Permanent Secretary of Health. But you will see that play of the Minister of Health in the civilian affairs of the state.
Liyazi ukuba ngubani ongumphathintambo wezempilakahle. Liyazi njalo ukuthi ngubani ongunobhala wogatsha lwezempilakahle. Lizabona ukuthi sebesanda abakubutho kumisebenzi okumele yenziwe nguZulu.
Okusekelwe ngesinye isiphathamandla seZDI, uMnumzana Bekezela Gumbo.
Uphenyo lolu luyaveza ukuthi abezamabutho lawo bangena ngendlela ezintathu. Lokuthiwa yiku-appointwa ngumongameli ukuthi bethathe imisebenzi emkhulu kakhulu kwabezempilakahle. Njalo kwesibili sibona ukuthi baphiwe amantwana abangena bengasoma ukuthi bajoyiniswa kibe join iarmy and abantu abasebenza ngaphakathi abathokozi ngakho khonoko.
Ugumbo uthi sekule ndlela esisetshenziswa yokubandlulula abantu ngemihlobo kuqhatshwa izisebenzi zezempilakahle ezivela kwezinye indawo zisiwa lapho okukhulunywa khona indimi ezingazaziyo.
Kanti impilakahle ukuze ibe khona kumele umuntu ezwisise lokho omtshela khona. Imithi nalesi ithatha ingasibulala ma umuntu ositshela ngayo esitshela ukuthi siyisebenzise njani engasitsheli ngolimi esiluzwayo. So sikunazela ukuthi khona khona lakho kukhona abantu babuhlungu ngakho okufanele ukuthi i-NPRC kumele kukhangele ngoba kuyindaba ye-peace and reconciliation.
UMnumzana Ostalo Siziba uthi ukwanda kwabakubutho emsebenzini wezempilakahle akumangalisi. Lomsakazo kawusanelisanga ukuzwa okuvelela kuhulumende njengoba esinye seziphathamandla kugatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uMnumzana Donald Mjiri ethe angake apha umbono wakhe njengoba engakaluboni lolugwalo olumumethe impumela yophenyo olwenziwe ngabeZDI. Ugwalo lwempumela yophenyo lwabeZDI luphethe ngokuxwayisa abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo ukuba zihlolisise indaba zokwephulwa kwelungelo loluntu emsebenzini wezempilakahle ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Bakhuthaza ukuba kuqakathekiswe ukulondolozwa kwelungelo lomuntu wonke elizweni lokuthola lula usizo lokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende lokuthi zibhalwe phansi izehlakalo zenkohlakalo ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqale kobulawayo lamhlanje. Abenhlanganiso yebhethi likaZulu bathi amapholisa abophe umkhokheli wabo umnumzana Mbuso ofuzwayo kwesikhatshana namhla kobulawayo benanza ilanga lokuthula emhlabeni jikelele ele International Day of Peace. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olifanelisayo. Yimi uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.